safe, and have a magnificent Monday.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 23 mbudzi 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matanhatu nevasere 268.
Dai vadhumeni vaonekwa parisk allowance vapuwawo 50% yerisk allowance iri yavo kana kuwanawo mahamba kana zvimwe zvinhu zvinovaita kuti basa vasaregedze varambe vachiuya nokuti kurya hakusha hakuwanikwi kupfeka hakuwanikwi mafizi evana vavo hawanikwi.
Vadhumeni vochema-chema vachiti hurumende haisi kukoshesa basa ravo.
Dambudziko guru ngerekuti mukunenge kusina masuweji, kunenge kusina mvura, kunenge kusina migwagwa.
Kanzuru yeguta reHarare inoyambirwa kuti kufanyira vanhu dzimba dziri kunzi hadzina kuvakirwa pakafanira handiko kupedza dambudziko iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matanhatu nevasere 268 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro, vaviri kuBulawayo, umwe chete kuMasvingo. Nezuro vanhu makumi mana nevasere 48 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava makumi mana nevanomwe 47 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, umwe chete achinzi akadzoka kubva kuZambia. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi manomwe nevana 74 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvipfumbamwe zvine mazana maviri ane makumi maviri 9220. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine mazana maviri ane makumi mashanu 8250. Sangano rinomirira vanoshanda mubazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association, ZAPTA, rinoti vashandi vebazi iri, zvikuru sei vadhomeni, vanofanirwa kupiwa mari yorubatsiro panguva ino yekurwisana necoronavirus kana kuti risk allowance, sezvo basa ravo richivamanikidza kusangana nekushanda nevanhu vakasiyana-siyana. Munyori mukuru weZAPTA vaZivaishe Zhou vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanirwa kuziva kuti vadhomeni vanodawo rubatsiro. VaZhou vati sangano ravo harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya yezvimudhudhudhu zvebasa, sezvo vadhomeni vazhinji vachishaya mari yokuenda kumahofisi eCMED kunotora zvimidhudhudhu izvi. VaZhou vati pane zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa mubazi iri, vachiti vanokurudzira hurumende kunyatsotarisisa zviri kuitika mubazi iri kuti izvigadzirise kuti vashandi vaite basa ravo zvakanaka. Tatadza kubata mukuru anoona nezvavashandi mubazi iri vaGibson Chijarira, sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwi. Pakuenda pamhepo, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vange vasati vapinda kupindura mibvunzo yataba tumira.
Vadhumeni vanhu vakatikoshera zvikuru munyika ino. Ndoo vabati vehomwe inoita kuti nyika inzi yakamira zvakanaka maringe nemari dzainoshandisa. Yetingati economy backbone yenyika ino. Asi vane zvinhu zvishoma shoma zvetingati izvo zvakawanda nokuti hazvina patakaona pazvakagadziriswa.
Ndezvipi zviri kutaurwa nevadhumeni?
Vadhumeni vari kukumbira kuti imwi pamuri kuvavona every day muchizondotaura zverisk allowance yamaticha ivo munema vaisapati maticha munomapa risk allowance hatina kuti zvakashata zvakanaka asi kuvadhumeni munovapawo mari maticha takabva kuti munoti munovapa 10% ndaikumbirisisa vadhumeni vandikumbira kuti denda budza hurumende kuti dai yagonavo kutivona ikatipavo 50% yerisk allowance tinokwera nevanhu isu vatisingazivi nevatinoziva. Asi chirwere icho hachisarudzi dai vadhumeni vaonekwa parisk allowance vapuwawo 50% yerisk allowance iri yavo kana kuwanavo mahamba kana zvimwe zvinhu zvinovaita kuti kubasa vasarigedza varambe vachiuya nokuti kurya hakusha hakuwanikwi kupfeka hakuwanikwi mafizi evana vavo hawanikwi izvozvozvo zvinoda kuti dai hurumende yagona kuona nezvazvo yavabatsira. Mukazotarisisa pane nyaya yepfungudza pose pamuri pane makomba. Hapana pasina kuchegwa gomba munyika ino mudhumeni yeye. Asi hapana musi watakahwa musi umwe mudhumeni aita kugwa nezvayo kuti wakabatsira mudhumeni wakagona wakaita makomba achegwa hapana tongohwavo nezvirimwe.
Saka vazhou munotii kuhurumende?
Tachingokumbirisa hurumende yedu yeZimbabwe yachekavo mudhumeni yagonavo kumuona ikawisisa kuti mudhumeni munoita basa rinoita kuti nyika ienderere mberi. Mudhumeni munhu une chivimbo chokuti nyika ino inodzokera payaiva pakuva the bread basket of Africa ipo paya payaiva. Haizvozvo zvikaitika tinofarasha ende tinokutendai.
Asi muri kushanda henyu zvakanaka mumabasa menyu chimwe chinonetsa chii?
Kwazoro yanyaya yemidhudhudhu makati gonera takaikumbira zvi hatina kuramba. Asi kahezvi iko zvino kana usina kuutora mudhudhudhu wacho unenge une mhosva. Mukuru wako webasa atingati masupervisor kana masuperiors anoti iwe tora mudhudhudhu uwane. Asi wowana sei? Ndiriko kuhurungwe uko ndofanira kuya kuchinoi. Ndiriko kuchipinge ndofanira kuvya kwamutare. Ndiriko ini kungwali kugwanda south but ndofanira kuvya mugwanda town. Ndosvika sei? Hurumende haina payakamboongorora ikaona kuti vanhu havangasvika sei. Asi inongovada kune CMED kunotirenewa midhudhudhu kuti munhu auraide zvakanaka. Kunotirenewa munhu wozopuwa chitambi nevezvid but hapana unoziva kuti vanosvika sei ipapo. Vamwe ndevanotozokwereta mari. Vamwe ndovanopinda muzvikwerezo vasingazogoni vozodorogwa futi vosekesa hurumende.
Vazhou manga muchida kuti nyaya yezvimidhudhudhu iitwe sei?
Chikumbiro changu ndechekuti dai zvaigoneka hurumende yagara pasi isati yaita zvose yongoti simari sainayo isoso tinoziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka yongopa kumadhumeni vowana midhudhudhu yavo vawana midhudhudhu yavo vachinge vaburikidza nokuwana laisensi dzavo zvinhu zvofamba. Iyozvo zvoga zvikaitika nyika ino haigona kumira. Nyika ino inofamba ende inofambira mberi.
Ko bazi renyu rehurumende kana kuti ministry yenyu haina madepartment anoona nezvemashandiro enyu here ichikubatsirai pamunenge muchinetsuka kuita basa renyu?
Ndaizodokumbira kuti dai maigona kuchevuka mukavona tine madepartmental structures veterinary services hatidozivi kuti dhokota wemombe wezvipfukuto wembudzi wemakwai wedhonki unoita nezveine wembwa. Hapana kana chinhu chakaclarify wachakanaka ipapo. Tachikumbira kuti iwozvodei zvagadzigwa. Kana zvikange zvagadzigwa hurumende inobva yatarisa kumashure yona kwainobva nekupi yotarisa kumberi yona kwainoenda nekupi. Chandinokumbirisa ndechokuti dai magona kucheukavo ministry of lands agriculture water and rural resettlement izvozvo zvinhu zvikangobuda zvakanaka izvo zvinhu zvedu zvinotifambira zvakanaka. Ndaikumbirisisa kuti patiri izvozvi hapasiwo patinoda kuva asi kuti tive patinoda ihurumende inenge yatiisa ipapo. Ndaikumbira zvinhu izvozvi izvikude zvagona kucheukwa zvaonekwa kana zvikaonekwa zvinhu zvinofamba. Zvakanaka kutiziva asi zvakakosha kutigonera. Dai magona kutigonera tarega kuchema.
Munyori mukuru weZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazi vaishe Zhou vari parunhare kuHarare neStudio 7.
Makateerera ku Studio 7 tukutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6175 ne 7255 kilohertz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa wokunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 pa shortwave. Kana mchida kunzwa chirongwa che Live Talk, tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 AM, kana 4930 kHz.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust, va Precious Shumba vanoti kukanyira vanhu dzimba dziri kunzi hadzina kuvakirwa pakafanira handiko kupedza dambudziko, vachiti vose vari kuita zveuori mukanzuru nemuhurumende vanofanira kusungwa. Vashumba vakurudzira vagari kuti vatore matano ekuona kuti vatenga nzvimbo dzakakodzera kuvakira dzimba kuti vasazovire nedambudziko mune ramangwana. Kanzuro yeHarare masvondo maviri adarika yakapwanya dzimba kuzimure extension Harare South uye kuwaterfalls. Gurukota rezvedzimba vaDaniel Garwe nameya veHarare vaJacob Mafume vakati dzimba dzose dzakavakwa zvisina mvumo dziri kuputswa, nekudaro pane urongwa hwekupwanyawo dzimba kunzvimbo dzakawanda muHarare nechitungwiza. Mukuzeya nyaya iyi tabata vashumba.
Sesangano rewagari tinoramba tichipinda mudzidziso tichidzidzisa vanhu pamusoro penzira dzekutenga maresidential stands zviri pamutemo. Tiri kuona kuti dambudziko guru ngerekuti vanhu vazhinji havadi kutedza gwara rechokwadi. Vanhu vazhinji vanoda mashortcuts. Saka kunyangwe tikaenda kumatare edzimhosva, kumatare edzimhosva tinoziva kuti vachishandisa constitution vanhu ivavo dzimba dzavo hadzipwanywi.
Zvii zvamuri kuzoona zvichiitika kana patorwa danho iroro?
Chinoitika ngechekuti kunyangwe zvadaro vanoenderera mberi vamwe vachitoenda kundobhadhara mari zvakare kuma land barons iwayo nemakanselers ari kutengesa land nehuori, vanoenda zvakare kumahofisi ehurumende vachishandisa zvepolitics. Mukatarisa kumapadok ekukorobra kudhuze nekukwadzana uko ekanzuru akatotorwa zvichitungamirwa namuzvare Betikaseke aimbowe MP uye anokwikwidza ari kutiketi reZANUPF nguva zhinji.
Sesangano rinomirira vagari, zvii zvamuroda kuti vanzwisise panyaya yekutenga nzvimbo dzekuvakira dzimba?
Isusu seHarare Residence Trust tinoda kuti vanhu wanyanyowe nekunzwisisa kuti kana uchitenga stand kubudikidza neanyone unofanirwa kuenda kumahofisi ekanzuru wodoonawo mamepu uchiverifya nekunana deeds office. But dambudziko wazhinji vanobhiliva kuti kakangoudziwa izwi nakansela akaudziwa mazwi nevamwe vakuru vakuru vari mumahofisi ekanzuru vanotongofunga kuti ichokwadi. Saka vanhu vazhinji hazvinonetsa kuvabatsira nekuti ivo vane shungu yekuti vari kudawo nzvimbo yavo.
Saka imi muri kuita sei kana zvinhu zvaita mamiriro akadai?
Saka isusu sesangano revagari tiri kuenderera mberi tichiwanza dzidziso mumacommunities kuti pakutengwa kwemaresidential stands ngezvipi zvinofanirwa kuitwa. Vanoona sei kuti izvi ngezveuori, vanofanirwa kunge vachizvitarisa vachionawo maminetsi ekukanzuru, vachiona masite maps, vachiona even macouncil resolutions, vachiona maprocesses ose akaitwa. Asi dambudziko guru ngerekuti kunyangwe vanhu vakarwadziswa kudai vachiona dzimwe dzimba dzichipwanywa, vanhu vanotora mariski ekuti havazodi kuteerera chokwadi, vanenge vaakuda kumhanyira kumahofisi
mabhizimisi ematogerwe enyika ndokusaka muri kuona kuti nzvimbo zhinji dziri kuwakwa vanhu vopwanyirwa womhanya kumatare kana mamhanya kumatare dare ichokwadi dare rinomiririra vanhu vari kutambudzika
ende yapi matambudziko anozowirwa nevamwe vanenge vambonzi nematare garai asitichiziva hedu kuti dzimba idzinozodzoka dzichipwanywa zvakare mumamwe makore kana mumwe mwedzi
dambudziko guru ngerekuti kunenge kusina masuweji kunenge kusina mvura kunenge kusina migwagwa
mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Mukroniko mune nyaya inoti nhasi hurumende ichatangidza kutora mapurazi asiri kushandiswa neasiri kushandiswa zvakakwana nevanhu vaakapiwa. Hurumende inoti iri kuita izvi senzira yekuti mapurazi aya ashandiswe zvakakwana. Zimlife.com inoti varume vatatu vakaramba kubisa motikari yavo payakanga yakamiswa zvichinzi vadziurire motikari dzemutungamiri wenyika dzakange dzichizopfuura nepo vakamiswa mberi kwedare redzimhosva. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiri pano paMpumalanga. Ini ndine chichemo changu chokuti hurumende yeZimbabwe dai yaikwanisa kuregerawo hope yechimono ashandire mhuri yake iregere kumushungurudza zvinoita. Hope yechimono uri kutaura zvaanoona zvinoitika muZimbabwe zvakashata asi ivo vanongotomushungurudza zvindu zvisina kunaka zvinhu zvavanoita. Ndichikurudzirazve ruling party vaDonald Trump vaAmerica uku varegere kuite zvinoita vamunangapa zvokuomesa musoro. VaJoe Biden vakawina maelection. Ruling party inogona kutokundwawo yakatokundwa vangavatetsiyo nyoro yekuti vashandire pamwe navaJoe Biden kuitira kuti vanhu vokuAmerica necoronavhairasi isavaurayi vashandire pamwe kwete kuomesa musoro. Ngairegere kuite zvivane ngavaregere kuite zvivanoita izvozvo zvini zvakaitwa
Studio 7 Vladiyabo ndinoda kutaura pamusoro pavamunangagwa. Vamunangagwa vafanirwa kuira vana vurombo vedu vana veZimbabwe ndevanzurawo vamarovha vurombo vedu. YeZimbabwe haimbonesi nekuti vana veZimbabwe vari raiti pakuti vanongoda kungozvishandira chete devazamirawo vana veZimbabwe mabasa zvevanani nekuti vakatara zvava kuitika muZimbabwe zvisiwo zvakaoma zvakaoma chaiko chaiko. SaMuZimbabwe vava kuuraya vana vari kucheka vachizama kuti vararame inhau yekuti hakuna mabasa. Ivo vamunangagwa ngavazamirepa kugona napo vabatsirewo mamwe marovha akawanda muZimbabwe.
Mamuka sei mukomata anonoka pasidio apa mamuka sei nezita ndinoitwa Lesimati Njanji. Ndirikuda zvangu pindura mukoma apa ndakanzwa nezuro vachitaura vachitikwa iyi avamiriri vematicha ava matarira vanoita ava vanoita zvematongerwo enyika ava ye zvavanoda kuda kupirigura hurumende mari yavanoda iyoyo kuna maticha abhadhara vanofunga kuti hurumende inowana kupi ekonomi yakadonha kudai. Ko chakadonhesa ekonomi ichocho chii? Vanofanira kutanga vaziva ipapo. Ko kuti hurumende zvinodyiwa here? Kuti zvanopiyepo zvinodyiwa here? Tiri kupane nzara pana bepa vatora nyaya yekupidugurwa. Vanhu vakachema kuti dokoroma rinotenga kuti kuya muda kupidugura. Nai maticha haasi kukora chiona apa. Inini kudai kuri ndiri president ininika. Ticha ndiye munhu aifanira kukora mari yakawanda kupfuura vanhu vese munyika. Mandaitonga inini. Nekuti chinhu chese chinobva kuna ticha. Kuri kuite musoja wakubva kuna ticha. Kuite mupurisa kuna ticha. Zvese president kubva kuna ticha. Zvese chimwe munhu wese ane chinzvimbo chaari kushanda ari zvakabvira kuna ticha. Samufunga kuti ticha kana mukazomutora songoti yangu wamupfudzi wemombe. Hakuna maitiro akadaro. Vamunangagwa ngavanyatso kupafunge zvakanaka naka ipapo. Ticha ndiye munhu akakosha munyika kupfuura zvese izvi. Zvakuti kubatira masoja izvi nemapurisa izvi kuda kuti vakwanise kuvatsigira ivo kuti vasavapandukira. Hazvina kana nechimiro munyika izvozvo. Ngavabatire maticha. Maticha ndiwo number one.
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiri kuramba kubvuma kuti vakakundwa musarudzo, uye ivo nemakurukota avo vari kuramba kushanda navaJoe Biden mukutambidzana utongi hwenyika. VaBiden avo vanonzi vakakunda vaTrump musarudzo vari kuenderera mberi nekusarudza vanhu vapanoda kuti vave makurukota muhurumende yavo. VaTrump vachiri kuenda kumatare edzimhosva vachiti sarudzo yakabirwa, asi matare edzimhosva mazhinji arasa nyaya dzavaTrump dzinopfuura makumi matatu achiti hapana umbowo huri kuiswa pamberi pedare hunoratidza kuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Muzvinafundo Elliot Masocha vanotipa mamiriro akaita zvinhu munyaya iyi pari zvino.
Parizvino yamira kuti vaBiden vari kupfuurira mberi neurongwa hwavo nokugadzirira vachikwanisa kutsvaga vanhu vanozovabetsera vanova vanosevenza muwhite house imomo navamwe vanozoshanda navo mukabhineti yavo. Saka vari kuvimbisa vanhu kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka kumaitiro avari kuita ivavo, asi zvichafambi zvakanaka nezvokuti kuna vaTrump vari kuramba vachingorambira kuti handina kukundwa, vari kuramba vachingoda kungosunda kunyaya yekuti dzinde kukoti, asi vari kuruza chaizvo kukoti ikoko. Tinoona kuti panyaya dzavakavaisa kukoti dzinosvika makumi matatu nenhanhatu pakatodhisimiswa dzinosvika dzinoda kusvika kana kumakumi matatu chaiko, nokuti havana nyaya, havana umbowo hwatingati kuzimbabwe zviya tinoti havana mavhiinezi anovatsigira kuita vari kutaura ndizvo zvakaitika here. Saka tinoona kuti vaTrump ndivo vari kunyanya kuisa ari mabhureki avanoita, sokuti havasi kuda kunge vachikwanisa kudzidzisa vaBiden kuti zvavava vachiita zvasvika pasi panguva imwe yakakosha chaizvo nekutambidzana kwamasimba avatungamiriri unobva nounobuda. Saka vaBiden vari kuzama kuita pose pavanogona napo kuti pashaiko chinozonetsa musi wa20 January pavasagatwa. Saka ndiyo mafambiro ari kuita zvinhu panguva ino.
Asi zvavari kuita izvi hazvikanganisi here kugadzwa kwavaBiden kana nguva yavo yasvika?
Hazvina zvazvinokanganisa kugadzwa kwavaBiden. VaBiden pamutemo webumbiro reAmerica mutungamiriri mutsva unofanira kunge achingogadzwa uri musi wa20 January, nyangwe koita zvipi nezvipi ndo zviri pamutemo izvozvo. Saka hazvikanganisi kuzogadzwa kwavaBiden. Chazvinokanganisa, zvinokanganisa basa ravaBiden nokuti vanenge vane zvizhinji zvavanenge vasingazivi kuti zvinoitwa sei, nokuti havana kunge vazvipuwa munguva yakakwana kuti vazvidzidze, pamwe nokudzidzisa vamwe vavo kuti tozviita sei. Zvinhu zvakaita secovid-19 coronavirus vhaccine iri kuuya, vanga vachitofanira kunge vachitodzidziswa kuti hurumende iripo yanga yasvika pasi nourongwa hwokukwanisa kuzobaya vanhu majekiseni womushonga wecoronavirus. Havasi kuona izvozvo. Saka ndo zvega zvingambozokanganiswa kuti vaBiden pavanozotanga musi wa20 vanenge vari shure chaizvo neimwe information nokumweumbowo hwavanoda kuziva kuti vakwanise kushandira nyika ino, vaisumudza nyika ino. Asi musi wa20 unotongosvika iwoyo vaBiden vanenge vachipuwa masimba avo chero vaTrump vachide vasingadi.
Munoona sekuti pfungwa dzevanhu dziri papi maererano nezviri kuitwa navaTrump izvi?
Vanhu vazhinji vari muAmerica zvinosanganisira navanhu vemusangano pati yavaTrump yamaRepublican vari kuvashora vaTrump chaizvo kuti zvamuri kuita izvi hazvisi kupa mucherechedzo unonakidza wenyika yeAmerica pasi rose, nokuti pasi rose rakatarisa America maitiro ainoita maelection ayo sarudzo dzavo, nokuti America inenge ichitarisawo kune dzimwe nyika rudzo. Saka ruzhinji rwavanhu vomuAmerica vanototi sesarudzo zvakapera, vaTrump makakundwa chibvaiva.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Iriyo mazi katire nekambo kake ndakakupiwa sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munaudza nhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi matanhatu nevasere 268 vadhumeni vochema-chema vachiti hurumende haisi kukoshesa basa ravo Kanzuru yeguta reHarare inoyambirwa kuti kufanyira vanhu dzimba dziri kunzi hadzina kuvakirwa pakafanira handiko kupedza dambudziko iri tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.